Nebantu lapho kuthi leader we government team anobe Minister of Finance Professor Mkhuthi Ncube banga bane imwe commitment banga bayinayo nasi angasingabathenderi kuthi baphanise kube pamhlanganoweyo saka neizovota zohambisa mhlanganoyo kuthi uyitwe le Monday next week ngathatha date nemiphedo phedo kuitira kuti tisaraskirwa nenguva yakawanda.
Asi tichitaura nevatungamiri vevashandi veZCTU vari kutiwo vanenge vasina kunyatsopiwa chikonzero chekuti musangano uyu uendeswe mberi vachingoti vangonziwo wakuitwa nemvuro. Zviri kufamba sei?
Zvinogona kunge zvadaro iri made mistake yaitwa neofisi yeMinister of Public Service Labour and Social Welfare. Asi dai vanga vangobvunza kuti sei zvadaro vaide vaudzwa sematauriro aantu kuita yaya. Ndofunga tsamba dzekuudzwa kwavo dzinofanira kunge dzakabuda nezuro kana kuti nechipiri vachiudzwa kunzi musangano uyu hauchafambi semarongero atakanga taita. Chikonzero chaivepo chaifanira kuti vaudzwe ndi chikonzero chine udzamu nepamusana pekuti government inenge ichifanira kuve iri well represented musangano iwoyo ndi avo minister avo vefinance and economic development ndivo vanolida the government group musangano weTNF. Zvakare nyaya yatanga tichiona kuti tizotaura inyaya inoenderana nekuti minimum wage inofanira kunge iri papi uye kuti mari yepasi pasi inofanira kuwanikwa nevashandi munzvimbo dzakasiyana siyana zvichisanganisira zvakare vashandi vehurumende